Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 20/2019 makateerera kuStudio 7 nemhenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa womanikidzwa kudimbura rwendo rwavo rwekuDavos, Switzerland sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo munyika.
Wakakwidza mugoma vanga vakanzwa machede asi vanenge vakatisarirei kumashure pene vanhu vaitiza vakasara kumashure ndohanzi ndepavakangopurwa.
Solomon Nyarua avo vakapfurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumarondera nemusi wechipiri vanoradzikwa nhasi.
Iko zvino masapotas yedu vamwe havasi kurara mudzimba, maMP mamwe akasungwa, maonorable members of parliament vari kuinda kumakoti vari mumalege aionzi nezvimwe zvakadaro zviri kuitika mudzimba, dzimba dziri kulutwa.
Bato remDC roshora mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nemashoko avo avanonzi vakataura kubepanhau reSunday Mail ekuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyamamire nerongo nekuti zviri kuitika pari zvino inzwisa chete.
Tinozivikanwa panyika pasi rese nekuti tiri vanhu vanoda peace, peace loving Zimbabweans, handizivi kuti chaimbotipinda chii.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vokurudzira vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti havachaende kuDavos, Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvisere nezvenyaya iyi. Asi vachinyora paTwitter apa vaMnangagwa vati gurukota ravo rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndivo vachange vakavamirira kuti ivo vaone nguva yekugadzirisa zvinhu munyika umo musina kugadzikana mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira nemusi wemuvhuro vachiti havasi kufara nenyaya yekudhura kwezvinhu zvikuru mafuta ekufambisa dzimotokari. Gari wemumarondera akapfurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa akafa vaSolomon Nyarua vanonzi varadzikwa kuchimanimani nhasi. VaNyarua vanonzi vakangobatanidzirwa mumirizhonga yekuratidzira kwaiitika marondera apo vaienda kunotora chikwereti chavo mudhorobha remarondera nemusi wechipiri. Kuratidzira munyika kwakatanga nemusi wemuvhuro vanhu vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemitengo yemafuta zvapakuti Zimbabwe ive nyika pasi rose ine mafuta ekufambisa dzimotokari anodhura zvakanyanyisa. Mukuziya nezvekupfuurwa kwavanyaruwa tabata muzukuru wavo vaDarlington vambe ava vanoti vakabva pamba vachiti vari kunotora chikwereti chavo mudhorobha. Ngatinzwei zvakazoitika.
Vari munzira ndopa vakapfuura nepadombo tombo runashoro nenewo zvaiitika vanhu vakaungana pachipiswa matai but mapurisa angasati auya. Mapurisa anonzi akasvika varipo vavatiza vachipinda mugombo kana ndiziva ndimakakurirwa marondera kana ndiziva gomo rekucheri marere
hongu
ndoma vakapinda mugomo vachibuda murod because murod mamusafambi kwedawo kurosa kuti vaende mutown netain richards. Saka pavakakwidza mugomo hanzi vanga vakanzwa machede asi vanenge vakatisarirei kumashure pene wanu waikiza wakasara wa mashuri ndo anzi ndo pa wakango puro ni utu mapurisa ya ni utu masoja pato wakutuwa wewe paru utu mpurisa ndo pa wakavega ya wapo wari kubasara wa mashuri ndo basa tungo ya kwa wapo
saka waka wafira panjimbo ere kana utu waka takuru wachendi siko wachipatara
kune wari kutawura manji kutashike lipa sinpacho saka kuhunzi wano ya wepo ni maneba ze muwe muna ya wepa wepa lomtombo wano waikira ya wepo madzimaye mangakatika wana shikiri madzimaye arguti mapurisa ya wepa mberi pao wano pa waikiza boza yetu wopa gedi pe baba pao arguti mpurisa nengaka uzi kera mwote ndiyani wako ndishefe ron ndiyani wano pa waikiza kutipura kukanza nengaka aisada kukura ya wopi chia menusa pa hata uzi kutipura na mkuru wawa anza kaba apura kaba ato nanga sekuru baba apura anza hawa pura ndukua wa vandu kwa wakada unotuwa ya kubasira anza waka pura wana udone lepa wana kwa wakiuse mbaka adona wadona mbwa tanga kugwesha wa chikambaya anza waka kukambaya wana wakada uzono basira mbwa wakandro matiga zwano wana mbwa wezira kutiza saka wakusa wala wakuta anza waka ngu shika mapusa mbwa ato mbomira ito hapo wana wameno wangu wamira wa chite mbwa wazo watora mbwa wesa umote isusu wane kufuwa mbwa kwa tiketa maripoti chikon fema patika mzoti munu ida apura tenda kuchipatara tenda kuchipatara ndo patika nufu mzoti ni munu ida tiri kuona tiku nzwa description zumbi kani na apura description ni munu wani ni munu wedu katika wakambo da usika sika wando patika wakazo patika wabudu sila pasko chiti zitala gende tenda kuchipatara watu wane zita ni eji yage shese nandu endo seri tunu kwa sati kwanzi kukura nje munu wachoka nchini batango tatulongo ziyotu njiere takati au ya nguwai au ya kuimeji nzere kana utawo ya kumochare sukanza atongo ya ichi mochare no bila ya kuimeji nzawo ya toshaye kutati nguwai sukanza wa ya kumawani chufunza isi mpeke itika yenje itika kumateni makupeni taka mieno tupakatisa pa chicha itika utonga wari itika na tuchisu rozo tafana kuhunzo kipatara na kutasi taka ntopa tika zungo trayo kutipandise mapepa zangu wakutu wa post motia mnechisi batango trayo mapepa ani mbirgini hapambise batango batirwa na wangu wakati batirwa kujitwe zokukati kwa ndo mpaswa tongo pera kwa gada batazo kiwa bodi kini mwosu wote na iso ayo singe watu radzikwa na zenda kumusha bozi nezuro venda nezuro kumusha na zende pa watu radzikwa
kumusha ande kupi
kumusha kushimani mani
saka iyo post mortem yacho yanga ichiti kudi
anasekuru wa uombe ndo wakaenda but vanenge warukuta nipotongo nyeronzi kutie kwa wawarayani
saka vasi ya vana wangani
kune vana two mwacho mchecha kwa tatuska gore
wa Darlington Vambe muzuguru wa Solomon Nyaruwa avo vakapfurwa vakafa kumarondera nemusi wechipiri. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Haramba vakuonzera mutauro wakanyanyisa pasi rose nemashoko avanonzi vakataura kubepanhauri Sunday Mail vari kuAzerbaijan uko vari kushanya nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mapepanhau emunyika dzakawanda aratidza kukatyamadzwa zvikuru nemashoko aya. VaCharamba vanoti zviri kuitika munyika umo muri kupomerwa mauto nemapurisa, mhosva yekupfura vanhu gumi nevaviri, kukuvadza mazana nemazana uye kusunga vanhu vanodarika mazana manomwe inzwisa chete pane zvichatevera. VaCharamba vanoti mhirizhonga iri kukonzerwa nebato reMDC nemapato akazvimirira oga nemamasangano akazvimirira oga. Asi masangano akaita seUnited Nations, nyika dzakaita seAmerica, Britain nesangano reEuropean Union ari kushora zvikuru nyaya yekushandiswa kwemauto mukushungurudzwa kwevanhu vachiti Zimbabwe inofanira kumisa kuita izvi. Sangano ravanasoro jena rinozivikanwa nekuti The Elders rashorawo zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushungurudza vanhu uye kudzima masaisai eInternet. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba kuti tinzwe zvizere nezvemashoko avo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vakawanda vanoti munyika pari zvino maberekera ingwe. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvinhu zviri kuratidza kuti zvave kugadzikana asi vachikurudzira vanhu kuti varemekedze nyaya dzerunyararo.
Aiwa zvinhu zvadzokera pazvinofanwa kugara zviri. Vanhu vemuZimbabwe handizivi kuti zvichichamboita chapinda matiri. Tinozivikanwa panyika rese pasi rese nekuti tiri vanhu vanoda peace loving Zimbabweans. Handizivi kuti chambotipinda chii
ende zvinotichikisa kuti iyo mhodzi yeviolence yakupinzwa mupakati pedu kunyanya kune vana vedu ikaita senge culture iri acceptable tinozoibvisa sei pakati pedu tinozivikanwa mazimbabweans nekuwa very very peaceful constitution yedu inotibvumidza kudemonstrata kana tangopiwa mukana wacho nemapurisa tatakumbira kuti tinofanirwa kudemonstrata hapana anorambidzwa kudemonstrata as long as it's peaceful asi zvatakaona hatisatambozviona zvakare vanhu vachibloka marodzi vanhu vachirambidza vanhu kuenda kubasa vanhu vachirova maticha kuti vharai zvikoro vanhu vachipisa takarasikirwa nemari yakawanda zvikuru mabhizinesi achivharirwa isu tichida kubuda mugomba ratiri kuti tofanirwa kubuda
asi vamwe vari kuchema chema mai mutsvangwa kuti vari kushungurudzwa nemasoja nemapurisa vanoti vari kupfuura vanhu vamwe varasikirwa neupenyu
zvinorwadza zvikuru kuti tinongorasikirwa neupenyu pasina kana reason yaningati ingati totisvike kurasikirwa neupenyu upenyu hunokosha ende tinokoshesa zvikuru ende tinozikanwa sevanhu vanokoshesa upenyu ende tiri kuda kuti dai situation yadzoka pakuti vanhu vati hatidi violence vanhu vati hatidi zvekuluta mashops vanhu vati hatidi zveku kwanyira vanhu nokupisira vamwe vanhu tinoda kuti masoja nemapurisa basa ravo nderekuchengetedza peace munyika basa ravo nderekuona kuti security yevanhu yakachengetedzwa ende zvatotarisira kuona kana kune vamwe vari kuona masoja achiita izvozvo uyai mutitaurire nekuti tinoziva kuti vanhu ava basa ravo nderekuchengetedza peace nokushungurudza vanhu
gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Asi tichiri panyaya iyi, mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume varamba kuti bato ravo ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Zvichakadaro, mumwe mugari wekubudiriro muHarare anoti mauto ayo ari kutenderera munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji achipomerwa mhosva yekurova vanhu anonzi apfuura mutyairi wekombi uyo anonzi anga aramba kumira mushure mekunge vamumisa. Mauto aya anonzi ari kutenderera nezvikopokopo mune nzvimbo dzakawanda munyika mose. Izva pakuti vamwe vanhu vanopotera mumakomo nemumasango. Mamwe mauto anonzi avaka misasa pamakamba emapurisa. Kuti tinzwe nezvekupfurwa kwemutyairi wekombi, tabata vatapiwa Stole vamugari wekubudiriro.
Okay, inini maonero andaita pane kombi yasvika ku Western Triangle ichidhonzwa ini yakazara ropa pamberi apa ine maburitu epfuti. Kombi ndataura nemunhu ari kuti muridzwai anga achiti driver wake anga achiamiswa nemasoja ndobva aramba achifamba nemotokari yemasoja saka trake yemasoja yazomuteera pamuteera vakumovhateka ndobva vabva vapfuura mabara 2 abva azopfuura driver saka zvikunzi driver apfurwa makumbo abva atakurwa kuenda kuchipatara. Muridzi wekombi anoti azomiswa nemasoja. Kombi yacho yabva yaita accident yanga yakatakura vanhu but handa kukwanisa kuziva kuti yanga ine vanhu vangani saka paapfuurwa ndobva abva azotadza kukontrola kombi yacho ndobva yazopinda mugoronga saka kutaura kunoku kombi yacho haina windscreen uye ine maburi eputi yakazara ropa saka muridzi wacho anoti azomiswa nemasoja ndo vazomutsanangurira zvaitika ndobva kombi yacho yazodhonzwa yaendeswa kukapa kuhighfield.
Saka izvo zvinhu zvakamira sei mumisha yeruzhinji umo? Mune mauto akawanda here kana kuti makagadzikana here semaonero amuri kuita?
Iko zvino kutenderera kwandanga ndichitomboita ndiri kubva nekuglenview ndichingoassessawo situation ndingoona kuti pakazara masoja vakavane pfuti vamwe vari kutenderera nemota vamwe vatori netsoka zvinova zvino zviri kunetsa nekuti pari zvino hatisi kuziva kuti pakutenderera kwavari kuita vane vanhu vari kutsvaga here uye vane zvavari kuita nekuti pese pavanosvika vanhu vanototiza vachimhanya nekuti vanenge vasingazivi kuti chii chaitika kwavari.
Vatapiwa Stole, mugari wekubudiriro, vanga vachitaura vari parunare vari kubudiriro kwakare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naIvan Zininga.
Mazuva emhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chenyu chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki zvizvarwa zveZimbabwe kwazvakapararira nenyika tichinzwa zvino zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo zvavanoitawo vachisimudza mureza weZimbabwe nekurarama kwavanoita. Nhasi tiri kuda kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika tichitarisa kuti vechidiki vari kuzvikwanisawo sei, vari kuzvitambira sei zvechimiro chiri muZimbabwe pari zvino. Nhasi taita rombo rakanaka ndichakurukura namukoma Innocent Ntsingo vechidiki vari kuSouth Africa vanorerekera kubato reMDC. Tinzwewo kuti vari kuona sei kwakananga nyika yeZimbabwe. Mukoma Innocent, zviri kufamba here?
Awa, dhirinani mukoma Zininga, makadii zvenyumi, makadii mhuri yeZimbabwe?
Vechidiki vari kuirarama seiko mwana wamai muZimbabwe yaoma kudai? Zvakamira sei?
Mashoko atiri kutambira kubva kunyika yeZimbabwe asi kutivaraidza zvachose mukoma Zininga. Zvichienderana neshutdown yakaitwa kubva musi wemuhuro. Vakuru venyika vane mabatira vari kuita situation hazvisi kunyatso kuti itira zvakanaka sevechidiki vemuZimbabwe, especially isusu tiri kune kudiaspora. Pari zvino tiri kunzwa kuti kune vanhu vakapondwa nevechiuto nemapurisa pamwe chete neveprison services. Isusu tinotarisira kuti mapurisa vechiuto pamwe chete neprison services vanhu vanofanira kunge vachiprotekta zvizvarwa zveZimbabwe, asi tiri kuona vari ivo vari kuitaianinzi kuperpetrator violent against zvizvarwa zveZimbabwe. Taakunzwa zvokuti hurumende yabva yagura masaisai ekuti vanhu vasaona kutaurirana, yeye tinoti WhatsApp, maFacebook nematwitter, vanhu havachakwanisi kucommunicata, havachakwanisi kuona zvinovavaraidza zvakare. Saka hurumende yedu iyi handione kuti hurumende ine zvipi zvevanhu pamwoyo.
Totarisawo kuti mumvonga mupopoto iri kuitika yese iyoyi, mhirizhonga dzese idzi, kurwisana kuri kuitwa uku, ko vechidiki vari kutadza here kubatana zvisinei nekuti uinde webato ripi, uinde webato ripi, vamborwisana nematambudziko ari munyika pane kuti varambe vachinongedzerana nongedzerana nekusiyana kwemapato? Zviri kufamba sei?
Chinoitika ndechekuti mukoma Zininga, vechidiki havana zvavanokwanisa kuti vaite nokuti havana chinonzi empowerment chaichaicho. Vechidiki vanoda kuti vaempowere, saka havana chavanokwanisa kuti vaite. Kubatana kwavakwanisa kuita ndiko kubatana kwavakwanisa kuita iko kuti varatidzire kuratidza kuti havashushikana nokurarama kwavari kuita munyika.
Tonzwawo vamwe vechidiki vachiti kwanzi endai munodzosera nyika kwamakaitora muone kuti hatiisununguri here. Vanoreva here kuti vechidiki vakazvipira kuenda kuhondo?
Ndinoona senge matauriro akata sawayo ndeyekuti vanenge vachiona zvinenge zvichitaurwa nevakuru. Vakuru vari kutaurawo mashoko okuti takasunungura nyika. Hongu vakasunungura nyika, tinotenda nokusunungura kwavakaita nyika. Asizve kusunungura nyika kwega hakusiriko kwakatikwanira. Isusu pari zvino tava kuda kuti tiwanise mabasa, tiwanise kurarama kwakanaka munyika. Saka naizvozvo ayo mastatements anotaurwa nevechidiki ndeyekuti ivo kana vakuru vachifunga kuti ndivo vega vane masimba ekukwanisa kuti vasunungure nyika, kuvaratidza kuti havasivo vega vanokwanisa kusunungura nyika.
Aiwa, tapanzwa apo. Mashoko enyu amungapiwo vechidiki kwavakapararira nenyika dzose zvizvarwa zveZimbabwe tichitarisana nenyika yedu zvairi izvi ndeyekutiwo kudii?
zvandoda kuti ndikurudzire zvirwa zvezimbabwe kunyanyanya vechidiki ndezvekuti ngatisangogarai takapeta maoko tikutarisira kuti nyika yedu ichagadzirisika igonaka nevakuru vedu varipo ava. Vakuru vedu varipo ava varatidza kuti vane kukara neumbibindoka uye havana hanya kuti isusu vechidiki tazodini. Naizvozvo vechidiki vari vakapararira ne nyika dzese dzepasi rese, kwese kwamuri kana muchikwanisa batanai muite zvamunongokwanisawo kuita, kunyanyanya vari muno musouth africa nevari kunana america. Endai kumizinda yezimbabwe nekumizinda yedzimwe nyika dzakaita sana un munoratidzira ikoko muchinopa zvichemo zvedu.
Aiwa, ndinoda kukutendai zvikuru mukoma Innocent nenguva yamatipa yekukurukura pano panhepfenyuro yevanhu. Muri yeZimbabwe manga makateerera nhasi pachirongwa chedu kuna Innocent Ntsingo ari kuSouth Africa, wechidiki anomiramirawo mune zvematongerwo enyika ari kubato reMDC vachitaura pamusoro pezviri kuitika kumusha. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirai zvakare zvechimwe chirongwa chevechidiki. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru mukoma Ivanza nacho chirongwa chinotarisa zvinenge zvichiitwa nevechidiki. Musakanganwa kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kubva kuna Praxides Jeremiah. Asi chirongwa ichi tinombochipiwa naTanonoka Wande. Nhasi chakabatwa naCCPJ.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotikurukura nezvechitendero chechikristu. Ari kuuchingamidzai ndiPraxides Jeremiah. Nhasi unouyo ndaita rombo rakanaka rekuwana panhare mufundisi Chivaviro vari kuSouth Africa. Vazhinji mungafunga kuti ndiri kutaura namufundisi Togi Chivaviro, asi kwete, nhasi unouyo ndafunga zvekuti ndimbotaura namufundisikadzi Chivaviro. Makadini mufundisi?
Aiwa, tirinyasha. Makadiniwo ikoko kuWashington DC?
Aiwa, isi tinofara
zvikuru nekugamuchirwa vachirongwa.
Makaita rwendo imi rwekuuya kuno kuWashington, asi iko zvino izvi makatodzokera iyi kuSouth Africa. Wakafamba sei rwendo?
Takaitirwa zvakanyanyisa kunaka. Takanga tafambira hedu zvekuimba, tinenge tichingobatsira. Asi takazoona kuti Mwari pavanenge vagadzira nguva yavo, vanhu vakanzwa kuda shoko zvakanyanya pane kuimbirwa. Saka hazvina kuzonyanya kuva kuimba, asi kuzoparidzira shoko raMwari. Chatakanyanya kufarira ndechekuti vanhu vari kuAmerica vanonzara yeshoko raMwari.
Muri ikoko pane chirongwa chamakanga madaidzirwa?
Takanga tangonyanya kufambira kuimba. Kamwe muzuva ndiyo gafadza dzatangira pana Ebenezer, ndo pakazotinyanya kubudawo kurumbira kwavo. Asi tazosvika ikoko vakakumbirwa kuti vaparidze. Shoko rakaparidza ipapo takasimudzira vakawanda. Saka takakomborerwa zvakanyanya. Ndo pakabva pabudawo maresult yekuti matishamisa yashamisa kuZimbabwe. Saka mufaro wacho wanga wakawedzerwa chaizvo.
Vhesi ramungatipe rakana rinokusimbisa iwo gore rino ra 2019?
Gore ra 2019, chandiri kuda kungonyanya kukurudzira vanhu ndechekuti pana Jeremiah chapter number 29 pavhesi ya11 panobva panzi, ndinoziva ndangariro. Mwari vari kutaura kuvanhu vakati, ndinoziva ndangariro dzandiinadzo pamusoro penyu, kunyanya vana veZimbabwe, ndangariro dzekuti mubudirire kwete kudzokera kumashure. So kana mwari vakutaura ndangariro havasi kungofunga ngokufunga kawani kana dzaakunzi ndangariro vari kuramba vachingofunga misi yose pamusoro pedu pamusoro pekuti tibudirire asi pese panobudirirwa kana Ezekiel pane paakasvika pana Ezekiel 37 inonzi ipapo akafambisa nepamupata wakanga wakaoma une mapfupa akaoma asi imwari vakati profita kumapfupa iwayo kuti anorarama zvei isusu tinenge tisina tariro asi mwari vanoziva kuti zvinhu zvichanaka zvichaita zvakanaka anzi kewo ndikapfuura nepamupata womuvhuri werufu hatiitiwe zvakaita nokuti jehovha vanesu soro zvikaoma zvichanaka chete
nguva dzedu ndodzatyana tingadai taenderera mberi mochingotipendera nemunamato
baba tinokutenda henu zita nemuropa rajesu wenazareta akafa akamuka tinokutendai mwari nekuti muri jehovha vanoramba vachingori mwari tinokudaidzai baba inini mufudzi akatinakira wakaipa angauya kuba kuparadza nekuuraya asi imi munoti makauya kuzotipa upenyu ende upenyu hwakazara tinokutendai amunosvika pamusiwo wezimbabwe musamire pamusiwo pindai pane zvinoda kugadzirisa zvose pane umwe noumwe ari kuchena mwari nesitueshoni yaainayo muupenyu hwake tiri kungonamata kuti jehovha pindai musamire pamusiwo batai nekupindura minamato yedu yose kunyaradza vanochema kunyaradza vakatsunga nekusunungura pose pakasungika paupenyu ini nyasha dzenyu mwari dzinotifudza nekutikomberedza ndinotaura shongo yegore masikati neshongo yemoto usiku kufupidzira vana vose vezimbabwe tichengetedzwe tirwire tikundiswe pane zvatinobata mwari tinokutendai nokuti makati musatiropafadza tichibuda mukotiropafadza zvetichipinda mugoropafadza mabasa emaoko edu kuchema kwose mwari tinongotarira kwamuri imwe munopindura ende kana mapindura baba mukavhura hapana anofara pamunenge mavhara hapana anovhura urongwa hwedu hweupenyu hwedu mwari huri mumaoko enyu itai kuda kwenyu pakurarama kwevana venyu pakubata kwatinoita nyasha dzenyu dzioneke kunyange neparedio station ino mwari ruoko rwenyu ngarurambe ruchionekwa murambe makavafukidzira muzita rajesu anogara nekusingaperi amen
amen nguva dzedu ndodzadyana tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitendero ari kukuonekai muchirongwa chanhasi ndipraxidus jeraai
tinotenda veChristlike kwaya nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu iko zvino regai timbonzwe kambo kamwe kambo kechitendero kubva kuna Pastor Juliet Chivaviro.
Urangarirwa naJesu zvaringana Titambire mauya tenzwa Shungu dziri mukati memoyo wangu Jesu Maita mauya matirangarira ahire Tinotipindai musamire pamusiwo
Tinotipindai Jesu
Tinotipindai Jesu
Tinotipindai Jesu
Pindai
Jesu
inzwisa chete kubva kuna Pastor Juliet Chivaviro nako kambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu Sezongo edi ya pera, rega indi kusie maoko antungamili nkomo achitipagura chirongwa kana kutinaudze isindebele. Ini ndini Blessing Zulu, ndi chitimurare zvakanaka musakanganwe zvirongwa zvedu zvemangwanani na 6 a.m. na 6:30 kundebele.
So kuhisika.